mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322.
Saizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo, zvakare vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigiri vezapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo, zvakare tichicherechedza kuti chii chavakafira chaizvo chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe, 97, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe, 89, vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri, 12,422. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri, 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomeramwa nekukasika kupfuura coronavirus, uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatingangotaura ndezvokuti vanhu vakuru vezveutano muEngland varikutaura kuti ivo kana vachanga vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedziva mupengo kana kuti checovid-19, vakaona kuti pane chimwe kana kuti inganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechatinga chiripo asi chaane kasimba kati siyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwas kana kuti maspreading yacho kana maspread rachiri kuita are so faster than the other strain, plus itinenge chiri kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangu uchichirapa, asi vanga vachirapa masymptoms acho mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zana kana zvikuru chine zana revanhu that's about in English 100,000 people so far in England vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achichanyanya ku control leka as it was happening with the earlier strain yanga iripo saka chirwere ichi chikara kuti new strain yabva yavhundutsa vagari vemueurope
vavhunduka zvakadini chii chavaita
vabva vanyanya kuvhara mabhodha avo kurambidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichienda nyika dzavo dzichibva kuengland so in other words chiringori chirwere chirikunzi chichava neabit stronger strain so in other words england yairi kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedzivamupengo ichi saka dzimwe nyika dzakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane new strain yakonzerwa nechirwere ichi chedzivamupengo but in other words ichingori new strain hakuna mashoko akawandisisa ataburitswa pamusoro pedzivamupengo chitsva chari chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yebritain
saka pari zvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda mubritain here
ndege dzemueurope chete dzimwe nyika dzisati dzaita saizvozvo asi france german most european countries zvese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muengland kana kusimuka kubva muengland vari kutyaira motokari vachienda kune dzimwe nyika vari kubuda muengland vachienda kunana france france yambomisawo kufamba kwemotokari france yapa kuti for 48 hours zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musi wechitatu asi vari kutivo vachaongorora vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroleka vachawedzera mazuva in the meantime zvabva zvakonzera iye atinoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuengland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika sezvatanga tajaira saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya mukrisimasi nemunyuye
avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom nestudio 7 nhasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura mugwaro kuvanhu vezimbabwe ZANUPF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo vachipindura mashoko aya mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti unit accord harina zvarinoreva nekuti rakasainwa nevanhu vakange vari parumhananzombe uye vakange vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nema nekuchema
Unit Accord i-document yakasainiwa nezapu kunyanya-nyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document nokuti tinoziva kuti maevents akaita lead to Unit Accord zviitiko zvine kufa mukati zviitiko zvine kuparadzwa kwepropati zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu atinoti malivelihood zvakaitika mumatevenland nemidland apo tiri kuona ZANU PF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu apo vaida kuita inonzi one party state munyika saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichienda muna 1987 vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa bepa iroro ratinoti Unit Accord nazunwa tinoziva zvakare kuti Unit Accord haina mbonekoshetwa yakauya zakare ine condition imwe chete kuti iite basa rayo condition yacho yave kuti zapo ngaimedzewe nezanu PF kusava neopposition kuzanu PF kusava neopposition munyika bova vawana one party state yavaida saka aisi document yatinocherechedza tichipemberera kunyanya sezapo nevanhu vekumatepelins nekumidlands avo vakaurayiwa zvakare vakaurayirwa hama dzavo nokuda kwepolitical expedience yatsvakwa nezanu PF saka izuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo zvakare vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vanga vavatsigiri vezapo izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo zvakare tichicherechedza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo
saka sokuona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity accord
hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity accord semataura ndamboita kutanga chitongorowo surrender document my intentions ayo unity accord haana kana chimwe chete chakanaka kato chakatsvaruka nokuti kumbunyikidzwa kwakaitwa vanhu unity haiumbwe pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina vasina kuvika zvakanaka atoti mamacres vanhu vakawanda zvakanyanya havazikana kuti vakafira kupi vakavikwa kupi izvozvo hatingaumbe kubatana kwevanhu pamusoro pemapfupa akawanda kudaro neropa rakadaro zvakandeuka zvisina maturo zvakare unity haimanikidzwe pavanhu unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende ekubatanidza nekuchengetedza vanhu vemunyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokufoseredza kuti batanai kana kuti makabatana nokuda kwokuti takasaina document rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu
avo vange vari mutauriri webato rezapu vaepitule mbaposa vari parunare kubulawayo nestudio 7 mugwaro rabva kuzanu PF rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvokubudiswa kwemashoko mubato iri vapatrick chinamasa zanu PF inoti zuva iri reunity day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekuchamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita sematebeleland collective madzishe makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Chronicle rinoti vagari vemusha wehlalani kuhle garikai munzvimbo yecodry park kubulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuhwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi mukronicle mekare mazana nemazana ezvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzoka kumusha kukrismas kubva kusouth africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha rebite bridge pamusoro peuwandu hwevanhu muherald World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeChristmas ino. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokwazisawo mukomo wangu vaka ari kusouth africa ukakaiswa kuquarantine anonzi tsunga yegore jena ini ndinonziwo tonga yemakumborenga nokwasanevese vanondiziva kuti makadi zvenyu muve nekrisimusi yakanaka negoredzva rakanaka
kwazuva kwamuri muri yezimbabwe kwazuva kwamuri vatipfenyuri ndinofara chaizvo nokurumbidza mwari rwendo runo takapiwa mvura krisimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibage chero zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kusatikisa asi mwari wakatipa mvura nepasho mako pataiwana fetilizer yataibvutirana chero vasinazotipa top asi mwari vakatipa mvura vakatanga vanotarisira kutya chibage pakrisimusi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
studio 7 makadi standitwa dj latest ndinoshuvirawo vanhu vese krisimasi yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekrisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese wezimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zita ndinoitwa dj
makadi studio 7 inini ndinoitwa kejonzoka maneka ndobva padc pamtasa ndoti kune timu rangu vasanadzidzanira pachirarwe secondary school ndongoridza kuti happy christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muve neholiday yakanaka muve negoredzva ndiri zvangu parusapi apo ndopamunondiwanira musashushikane tiri kutimu rangu bezvekuti ase madiri enyu
mamuka sei mukomata nonoka mamuka sei apa studio apo inezita ndinoitwa list mati njanji ndiri kumbira kubvunza nezve pabhodha apa ndirodawo ruzivo kuti paari kufambika zvakaita sei nekuti mukoma vangu varoda kuenda kuzimbabwe ivo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manjeo manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mupano wekwamatose abva atogova nemvura ikoko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nekuti pabhodha pacho pari kunzi parodawa bepa raira saka bepa raira handizi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge tichida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje rinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vanhu ivavo vanenge vachifunga sokuti kana vakuenda zimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairo vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu ivavo vachafamba nekusanguka saka ndovachangozadza korona futi kuzimbabwe kwacho futi atimona saka pahandizivi ndokumbira ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kundipindura ipapo ndikwanise kuziva ndikwanise kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapao
vepastudio 7 makadii ndini ndadzoka zvekare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko mdc makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weharare Jacob Mafumi pane mwari kuteera manje manje imi nhau aisei kutamba iyi munanga agwa uyo ari kutonga nyika uyo
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri nablessing zulu namavelasi nyauye ndokukwazisai kuti makadi zvenyu ini ndiniwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kuBotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi kwamajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makati gadzirireiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nanakilai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kuBotswana mvura iri kunaya here asi takundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kuBotswana Emmanuel Mukombe nasisi vanonzi maindevele ndichiti makadii zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailisi mazula chiti makadii zvenyu sisi krisimasi yasvika iyi makati gadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matima nenyika ndinotenda zvangu ndini kuda kwashe mukombe
pa Studio 7 na Jonga kandimire ne vamwe vose munofara here. Andira kwaza team rangu repa hurungu apa rinoti Lazarus, Sevier, Dabala, Theuma, David, Ja, Ndomoresa, Silva, Lodge, Greenage, na kule sangu pakariba apo Nyangaire, mai vangu mai Choto, Mdara Choto, newe jidiki vose vakatevera pa Studio 7. Ndoti musakanganwe general disease. Ijaimari munetariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vanda vaenda zvikoro januariro ndichoto Isaya kuhurungwe pakajekache.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabaiwa nhomba yecoronavirus mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira. Nezuro kwekare mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende. Vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vaBiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekuGeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravaBiden kuti vagotonga zvakanaka.
Kufara chaizvo nezvandiri kuona. Ndakaona kuti vaBiden vakadoma timu yavo yakasimba and timu ine vanhu vakasiyana siyana. Vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti timu yavo ine diversity yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei?
Ndingada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema African American and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu. Nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndokuva zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority. And then ndoda kuto kwaka iwo vaBiden waka appointa anonzi Alejandro Moyocas. Uyo aka appointwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanoti homeland security. Muimmigrantiwo zvakare. And kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyatsva dzeimmigration tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January umu kuGeorgia uku, chii chamungatitaura pamusoro pesarudzo dzamasinetaizi?
Nyaya yesarudzo inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndotoda handichitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election, round number 2 chaiyo chaiyo. Nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate. And kuti vaBiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza shanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabalot vachikampeina, zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosaka makaona vaTrump wangu variko kuGeorgia, vaBiden wakazoendawo kuGeorgia vachinokampena. Saka Georgia mangange ndingati ndo round 2 round yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kunge riku?
Apo pakaoma ndikuudze chokwadi. Ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ngangotiwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo nekudyiwa kwakaita munhu wavo waTrump. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune vangu wanga vasina kuvhota, ndiri kuona kuti wakabuda neuwandu hwavo
nekuda kuita kuita kugadzirisa ona futi iwe rekuma Democrats kuti kuhwina kwakaita wa Biden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivata iwo vadhemocrats wakanga wavhotera wa Biden kuti wabude muhwandu hwavo kuti vabva vabatsira wa Biden kuti wahwine senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunare kuOklahoma neStudio 7. Steve Makoni nekambo kake andiende. Aiwa vatereri, ini hangu ndave kuenda. Sezvo nguva yadu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.